This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, nyamavhuvhu 19, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuru yeHarare rekumisa vashandi zviuru zvitatu mabasa.
Ukagarisa munhu kwenguva yakareba achingorota kuti ndingangorayiwa mangwana, ndingangorayiwa mangwana, ndingangorayiwa mangwana, womugarisa kwemakore akawanda aya asingazoti ndichafa riini, watomutonga zvakare, watomamwe mutoro futi, so kuzomuuraya futi waakutomuuraya kechitu.
Gweta rine mukurumbira munyika uye vachiita zvematongerwo enyika vatendai biti vanoti vave kubatana nevamwe vari kurwisa nyaya yekutongerwa rufu kwevanhu.
Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yeHarare rekumisa vashandi zviuru zvitatu mabasa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vakasukwere vati bazi ravo harisi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yeHarare rekudzinga vashandi zviuru zvitatu vachiti havaone chikonzero chekuti vashandi ava vadzingwe. Vakasukwere vati vachatora matanho ekuti vashandi ava varambe vari pabasa.
I'm surprised that the city of Harare is moving in that direction.
Zvinotondishamisa kuti kanzuro yeHarare yatora danho rakadai. Zvavakabvumirana sekanzuro hasati zvasvika kuofisi kwangu. Semaonero angu, pane mukana wekuchinja mamiriro ezvinhu mukanzuro yeHarare, vanhu vachibhadhara mitero yavo kukanzuro, ukuwo vanhu vachitarisira kuti zvavari kubhadharira mitero kukanzuro zviri kuitwa. Kanzuro ikapinda munyaya dzebudiriro nekutengesa mastendi zvinofamba mukanzuro. Asi tine nyaya yekuti vakuru vakuru mukanzuro vari kusvimba matumbu nemari, asi vari kudzinga vari pasi vasina chavanowana. Kutaura kwandiri kuita, vashandi ava vane mwedzi mina kana mitatu vasina kutambiriswa. Hatingarambe tichirwadzisa vashandi, saka nokudaro ndichaona kuti ndasangana nevakuru vakuru vekanzuro tigadzirise nyaya iyi.
Asi meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati vakasukuere vakurumidza kumedza kutsenga kuchada. Zvichakadai, komiti yeMDCT inomirira provhinzi yeHarare yaburitsa mashoko ekuti sebato rine makanzuro mazhinji mukanzuro yeHarare havasi kuzobvuma kuti vashandi vekanzuro ava vadzingwe mabasa. Sachigaro weMDCT muprovhinzi yeHarare vaEric Murai vati danho rekudzinga vashandi vekanzuro rakaitwa nemakanzuro mashomanana achishanda pamwe chete nemasachigaro emakomiti emukanzuro iyi. VaMurai vati vachatora matanho sebato kuti makanzuro ese paachasangana asabvume kuti vashandi ava vadzingwe mabasa. Zvichakadai, komiti yeboka revechidiki muMDCT inomirira provhinzi yeHarare yaburitsawo mashoko ekukurudzira kuti meya weHarare vaManyenyeni nemamwe makanzuro anonzi akaita musangano nemasachigaro emakomiti ekanzuro anoona nezvemari nevashandi vambomiswa mabasa. Mashoko eboka revechidiki iri anotiwo paumbwa komiti ichaferefeta makanzuro aya. Kudzingwa kwevashandi mukanzuro yeHarare kunoyawo apo dare reparamende nezuro rakapasisa bhiri rinobata nyaya dzevashandi, iro rinoti vashandi vanofanira kupiwa mari yakakodzera kana vachinge vamiswa basa. Rimwe remasangano anomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti pane vashandi vanodarika zviuru makumi maviri vakamiswa mabasa mumakambani akasiyana-siyana kubva pakaturwa mutongo nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti mushandirwe anogona kudzinga mushandi kana aziviswa nezvekudzingwa uku mushandi achipiwa mari yemwedzi mitatu asingaende kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Gweta rine mukurumbira munyika uye vachiita mabasa ezvematongerwo enyika vatendai biti vanoti vave kubatana nevamwe vari kurwisa nyaya yekutongerwa rufu kwevanhu. Bumbiro remitemo idzva harichabvumidze kuurayiwa kwevanhukadzi uye varume vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe uye vari pamakore apfuura makore makumi manomwe. Zimbabwe yakagumisira kuuraya munhu mujeri muna 2005 asi pachine vanhu vanoda kusvika kana kupfuura zana vakatongerwa rufu. Mukuru wesangano reAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vaDeprose Muchena vanoti hurumende inofanira kubvisa mutemo wekutongera vanhu rufu zvachose nekuti kutyora kodzero dzevanhu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa vanoti naivowo vanoda kuti mutemo wekutongerwa rufu kwevanhu ubviswe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Panyaya dzandaisa kumatare ndakavamirira vasungwa ava ndedzekuti vane kodzero dzavakapiwa nemutemo. So isu tiri kuti ukagarisa munhu kwenguva yakareba achingorota kuti ndingangorayiwa mangwana, womugarisa kwemakore akawanda aya asingazoti ndichafa riini, watomutonga zvakare, watomamwe mutoro futi. So kuzomuuraya futi waakutomuuraya kechitu. Ndo yekutanga iyoyi yandirikuedza kubatsira varume ava vagara munyika. Ende ukataura nawo vangoriwo vanhuwo zvavo vakangofanana ne they're just normal people. Because tinowanzoitika ndechekuti kana munhu adzauraya munhu, munhu wovhunduka kutoti ibhinya, but ukazotaura navo. Saka nhasi ndandine mumwe anonzi Emmanuel Dolosi nemumwe anonzi Chawira nemumwe anonzi Ndlovu vangori vafanawo vekuti unongoono vachifamba mustreet. Saka mwoyo wangu unobvawa batikana. Yechipiri yandiri kuedza kuita inyaya yekuti vaya vanotongerwawo futi manje kunzi life imprisonment. Takuwaipara mhosva inotyisa taakutongera life. Initirikuedza kuti life hazvirevi kuti upenyu hwako hwese hwaakutosvika kuma70 uri kuma90 kwakasvika vamweuko huchingori mujeri. Kune dzimwe nyika mastandards ndeuri ukagara mujeri miyamiya for 10 years, for 15 years, ukaonekwa kunzi waane good behavior unobvumidzwa uchienda kumba. So mukomana andakamirira ina anonzi Obadiah Makoni akapara mhosva yake mugore 1995 agara 20 years ari muprison. Mukomana akapfava akanyorova imo mujeri mumanto nenyembe dzegood behavior. So munhu uyu zvinoti threat kana uchaura naye ananga achoti no vabitika ini ndikabuda panza apa ndoda kutoparidzira vana vadiki kuti musapare mhosva because kupara mhosva kwakashata.
Panga agadziriswe seiwo ipapa?
Tarisiro yangu ndeyekuti dare richafollow ma international standards because bumbiro ratinaro idzva iri rinotibvumidza kuti tifollow ma international standards. Totorowo dzimwe nyika dzinoti kana pari palife munhu akasvika pa15 kana anga achigara nevamwe mushe anoenda kumba.
Gweta remukurumbira uye vachiita zvematongerwo enyika vatendai biti vari parunare muHarare.
Chirongwa chekurapa madzimai ane chirwere chekutsemuka dundiro chatanga pachipatara chemuchinoi nhasi uye chinotarisirwa kupera mukupera kwanyamavhuvhu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 nhasi vanoona nezvechirongwa ichi muzvare Fortune Mabhandi vati vanhu vatatu ndivo vachakwanisa kuvhiyiwa nanamazvikokota nhasi. Muzvari Mabhandi vanoti asi vanotarisira kuti madzimai makumi mana nevashanu ndivo vachakwanisa kurapa mumwedzi uno wanyamavhuvhu mudunhu remashonal and west. Muzvari Mabhandi vanoti madzimai echidiki vanororwa nguva yavo isati yakwana ndivo vakawanda pane vanhu vari kurapwa.
Chirwere chekutsemuka dundira ichi tinoona kuti chiri kunyanya kubata kuvana vadiki vanokurumidzisa kuita vana vasati nguva yavo yekuita vana isati yakwana yatinoti isusu early child marriage. Vanhu vakadaro ivavo ndo vaunoona kuti vanongozotsemuka madundira iwayayo vongogara vakadaro nekuti operation yacho inoti dhurei kugadziriswa.
Muzvari Mabhandi vanoti chirongwa ichi chatambirwa nevanhu vakawanda uye chinopa mukana wekudzorerera hunhu hwemadzimai anorwara nechirwere chekutsemuka dundira.
chirongwa ichi chakatambirwa zvakanyanyisa nemadzimai nevanhu vese vane dambudziko irori rekutsemuka kwedundira nekuti dambudziko rinorwadza rinoshungurudza kuti munhu achakwanisa kubata mamwe mabasa ningi wakungozvidzura pane vamwe saka kutambirwa kwaro kwakaita nderekuti rakukwanisa kupa vanhu unhu hwavo vanhu vakukwanisa kurapwa mahara vachidzokerwa panzvimbo.
Madzimai akawanda anotsemuka dundira munguva dzekubatsirwa uye chirwere ichi chinobatwa nemadzimai echidiki zvakanyanya. Sangano reWomen and the Health Alliance International wa riri kukurudzira madzimai ane dambudziko rekutsemuka munguva dzekubatsirwa kuti vapinde muchirongwa chinobatsira pachera madzimai ane dambudziko iri. Chirongwa ichi chiri kuitwa newawo ichiyamurwa nebazi rinoona nezveutano pamwe nemamwe masangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Varwisi veIslamic State muSyria vagura musoro wemumwe mukuru muguta rePalmyra iro rakatorwa nechikwata ichimwedzi mitatu yapfuura. Mukuru wePalmyra vaMamun Abdul Karim vati vaKhalid Assad avanga vava nemakore makumi masere nemaviri vakaurayiwa nezuro vaAssad vanga vashanda kwemakore makumi mashanu vachichengetedza zvivakwa zveguta iri.
Sangano reHuman Rights Watch rashoropodza zvakasimba mitemo yeEgypt yekurwisa magandanga richiti mutemo uyu hauna kujeka sezvo uchisiya zvizvarwa zvenyika iyi zviri padano rekuomeserwa nemutongo uyu kana zvikaita zvinhu zvinogona kufungidzirwa kuti mabasa eugandanga. Mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi vakasaina mutemo uyu nesvondo kuti uve mutemo kana kuti utange kushanda.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemumwe wevari kuronga nezvemutambo mukuru wemhanzi weZimbabwe Music Festival uyo uri kurongwa kuitwa kwemazuva matatu kubva musi wa 28 kusvika musi wa 30 mwedzi uno kuTacoma Park mudunhu reMaryland muAmerica. Bira iri iro richapindwa pachena nevanhu vose richapawo mukana kune vanoda kudzidziswa kuzoridzawo mhanzi yeZimbabwe yakaita sembira, ngoma, marimba pamwe nehosho. Kuti tinzwe zvizhinji nezveurongwa hwebira iri, tabata mumwe wevari kutungamira urongwa uhu uye vari nyanzvi mumhanzi dzechinyakare vaJona Masia avanogara kuWest Virginia.
Urongwa huripo ndehwekupemberera mimhanzi netsika dzedu dzekuZimbabwe tichange tine zvikwata zvichauya kuzoridza zvemarimba zvinobva muVirginia zvinonzi Marenje Marimba, nechimwe chinobva muWashington DC chinonzi Sticks and Bars, nechimwe chikwata chemarimba chinobva kuWest Virginia chinonzi Motomoto Marimba. Tichange tichidzidzisa vanhu kuridza marimba nekuridza mbira uye nekutaura mutauro wedu wechishona.
Chii chakapa kuti mufunge kuita urongwa hwebira uhu?
Ini ndane nguva yakawanda ndichidzidzisa vanhu kuridza zviridzwa zvekwedu zvinoti marimba, mbira nengoma nehosho. Saka ndakaona kuti vanhu vanozvifarira zvikuru, saka ndakazorongawo nevamwe vandakambodzidzisa muno ndikati zvakadii kuti tidzidzise vanhu unge utongori mutambo uchaitika gore rega rega. Saka rino ndo richava gore rekutanga kuti tiite mutambo uyu. Tinotarisira kuti vanhu vakanga vaziva nezvemimhanzi netsika dzeZimbabwe havachange vachizvifarira chaizvo, uye tichaita kuti tishambadzewo tsika dzedu dzekuZimbabwe nemimhanzi yedu sezvinongoitwawo nevamwe vanobva kune dzimwe nyika vatinoteererawo mimhanzi yavo netsika dzavo muno.
Tinozwa kuti mutambo uyu uri kuitwa nguva yemanheru. Sei makasarudza nguva yemanheru?
Vanhu vazhinji vanenge vakasununguka panguva dzemanheru. Tinotarisa kuti pachauya vanhu vakawanda, kwete vana veZimbabwe chete asiwo vamwe vanobva kune mamwe marudzi. Saka vazhinji vanenge vakasununguka mumanheru, uyezve kunenge kune runyararo, kusina zvakawanda zvinokanganisa music yedu panharaunda yatichaitira. Saka takaona sekuti manheru inguva yakanaka kuvanhu vakawanda.
Tinonzwawo vamasiya kuti mutambo uyu uchange uchipindwa pachena kana kuti mahara. Tsanangurai pamusoro pedanho iro rokuti vanhu vanga vachiuya pachena.
Ya, vanhu vachauya pachena nekuti nyaya iripo ndeyekuti isu hatisi kuda kuti tifume nemutambo watiri kuda kuita. Chinangwa chedu ndechekudzidzisa vanhu kuti vauye vaone, kana vaona vozodzidza zviridzwa zvinenge zviripo. Saka hatina hedu chinangwa chekuti tingawana cheuviri pamutambo uyu, asi tinongoda kuti vanhu vauye vafare nemhuri dzavo.
Vanga vari mumwe vari kuronga bira reZimbabwe Music Festival muMaryland kuAmerica, vaJohna Masiya vari parunare neStudio 7 vari kuWest Virginia.
Zvakadaro, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvisina kuwana mapepa zvinonzi hazvisi kuda kudzokera kumusha pasi pechirongwa chekudzokera pasina kumanikidzwa, sezvo zvinhu zvakaoma munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, vaudza Marvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 kuti vakawanda vari kusarudza kuenda kune dzimwe nyika dzemuAfrica pane kudzokera kumusha, sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma.
Vanhu vari muno vakagara muno vari kunzi ngavadzokere vega nokuda kwavo nekuti vanyima mapemisi. Havambozodzokeri kumusha nokuti kumusha kwacho zviri kuita zvishoma. Ivo vari kumusha vanotoda kutouyawo kuno kuti vazotsvaga chouviri nekuoma kwazvaita kumusha. Vanhu vari muno vatinohwereketa navo isu vanototudza kuti kana zvichinge zvakonesesa zvekuti vagare muno muSouth Africa, vangatobude kuenda kune imwe nyika isiri Zimbabwe.
Asi vanenge vasara vari imomo vasina mapepa akakwana vanozowana raramo here? Tichiona kuti tinonzwa kuti kune mapurisa nemasoja nevamwewo vari kupota vachisunga avo vasina mapepa.
Vanenge vachimboita izvo zvekuhoita chamuhwande muhwande namapurisa namasoja acho. Kana vachinge vasungowo vakadhipotwa, vodhipotwa, asi vanonodzokazve. Musi iwoyo havana kuvanombogumira, vanongosvika paBate Bridge Fire. Mota yavadhipota yai ichichidzoka, ivo vachitsvagawo zvimwe zvichiuyiso chavo vachiuyawo kuno. Saka kudhipota kwacho hakuna zvakunonyanyobatsira nekuti vanhu ivo vanenge vadhipotwa vanowanikwa vachidzoka zvakare.
Tinoonazve imi muri kupa kurudziro rekuti vaya vakatora mapemiti, hurumende yeSouth Africa vari kuti ngavauye kuzotora mapepa avo mwedzi unouya usati wapera. Munganyatsotsanangura kuti pakamira sei kana kungoyeuchudzawo vamwe vasina kubata nhawidzi?
Hongu, tiri kukurudzira vanhu vakanga vaapply vasina kutumidzirwa maSMS ekunzi uyai muzotora zvakabuda pakurimwa kwenyu kwemapemisi kuti ngavaende kumaofisi zavo zvavakanosiya mapepa zavo vakwanise kupiwa mapemisi avo mwedzi waSeptemba uyu usati wapera, nekuti ndo zvakataurwa nehurumende yeSouth Africa. Yakati iyo kana vanhu vakasatora mapemisi ayi anodzoserwa kuHome Affairs. Ende isu tine kune kufambidzana kwatinotaura neHome Affairs, tinozva kuti zvinozoomera vanhu kuti vazowanazve mapemisi yayi kana achinge adzorerwa kuHome Affairs. Saka tiri kukurudzira vanhu kuti ngavaende kuVSS kwavakasubmita madokumenti avo vapiwe mapemisi avo.
Muzvare Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZimbabwe Exiles Forum vanga vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muSouth Africa.
Mapurisa ekanzuro yeBulawayo anonzi aenderera mberi nhasi achitorera vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa midziyo yavo, uye vamwe vevatengesi ava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa kubvira mari mwezuro pakatanga urongwa uhu. Vanyatsobatwa nedanho iri vanhu vanga vachitengesera muna 5 Street naJason Moyo, inova nzvimbo isina kutarwa nekanzuru. Kanzuro yeBulawayo yava kudzinga vanhu ava kunyange yakambenge yati ichavatsvagira nzvimbo dzekushandira isati yavadzinga. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe atorerwa midziyo yake vamanatsa pashoma avashora kanzuro vachiti vapinda parumana nzombe sezvo vasisina nzira yekuraramisa mhuri yavo.
Ukaenda kumukuru wavo chaiko chaiko kuhead office kwavo, kuhead office kwavo vanosvika vachifonera fonera vamwe vadiki vachona vese, votaura kuti havasiri kudii kubata vanhu achipanguwa yacho naye yekuti vanhu vachidzokera muroad kuti vanotengesa mabhenda saatengese mapurisa avo aikuuya achitora futi zvinhu zvacho saka zviri kutinetsa kuti chiri kuitika chii kuti vadini vaite zvinhu zvese izvozvo asi vakuru vacho varivo vari kuti chipindai muroad mutengese muchazopiwa masendei muchitengesa asi nazvino iye zvino vanhu avasi kutombonanzirira varongobata zvinhu vachingotora vachiita nazvo
imimi pachenyu marasikirwa nemidziyo yakawanda sei
wandisa baba tichatombokwanisa kuti titaure because anotove mamillions yezvinhu zvatorwa yonzi nekutoti kana vachitouya zviya kana vakauya mapurisa achona anotouya achitorova vanhu kutotaura kwatiri kutoita izvino kune vakarohwa panika nezuro vamwe vakarohwa vakarova neumwe anoita zvokungonamata namatira vanhu asi vatipfungwa dzake hadzisi raiti vakamurova achibvunza kuti ko muritorera chii vanhu zvinhu ndobva vatanga kumurova vakamutora asi iye zvino akatoremara akakuvara musoro kwozoita mai va vakatorera matani nikuva vakatozadza matraki 3 tons dzavakazadza t matraki avo vakafenda vakambomuka vakafenda vavarova vakavarova izvo vakaenda navo pavakanhangira vakanzi vaenda kuchipatara saka nhasi tiri kunzwa chinzi amai avo vanenge vashaika saka tatanhangira izvii asi but information iri kubuda ndeyekuti mai avo vashaika
asi makanga mapuhwa mukana here kana kuti nguva yekuti munge mabva panzvimbo dzamanga muchishandira idzi
takambotaura navo vakatitaurira kuti tengesai vakuru vacho ndivatititaura navo vachiti tengesai zvenyu asi tichakubisai tichikupai mapozishini enyu ekunoti munosenzera
avanga vari vamanatsa pashoma vanove mumwe vanotengesera migwagwa kubulawayo vanonzi vatorerwa midziyo yavo nekanzuro yeguta iri vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri nkomo westudio 7
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mumitambo yecastle premier soccer league yatambwa nhasi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika dynamos yakunda triangle 2-0 chapungu yaita mangange 1-1 neharare city kuchiti zpc kariba ikaitawo mangange 1-1 nehow mine dongo saw mills yaita 0-0 neflem lily
Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuvandudzwa kwemutemo wevashandi kana kuti Labour Amendment Bill.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Last Mahaka ndiye watiri kutanga kuverengera tsamba yake achiti hai jonga nevamwe vese. Ndisitsireiwo message iyi kune mumwe wangu ari kurwara akusvitsa masvondo matatu akarara. Zviri kundinetsa mumwoyo mangu. Tibatsireiwo nemikumbiro imi kusanganisira vatereri. Ndinoti kwauri hlanganai makuyana semurwere usafunga zvakawanda tinewe mwana wamai neminamato kukudzosa kumusha azvireve kuti warwarisa aiwa nditenderewo vanhu vakabatsira nemari vanoti Simba Njema Jeba Mulambo nevamwe uye mafriends angu anoti Uncle Gwenzi Costin Machumi Trimo Chimbongora uye Adam Magaisa ndini lasti mahaka muSprings South Africa ndatenda zvangu aiwa tinotenda kuti vari kurwara mukoma vachanzwa zvakanaka mukoma hlanganai makuyana tinenge tichivara namatira nekuno naikajonga
ndizvozvo blessing ndo mikana yatinopawo yekuti vanhu vange vachikwazisana nekusimbisana nenzira dzakasiyana-siyana tinemwe munyori mukoma Shepherd Mushambi vari kwamutare avanoti vanoda kukwazisa vose vekwamushambi vanoyera soko hanzi mondiridzira kambo kapaul madzore jeriko
Mumwe anotiwo Alester Nyamazira anotiye varugare gumbo ngavasachema sezvavaiita nezuro kuti ugamba waakuitwa Rusarura Muzanu PF. Vangadai vakazvigadzirisa vachirimo kana ivo vamugabe vangarwire kuzovigwa sembwa kuMalaysia kana kuGini. Ari kuti ngavangwarire ndoti kuzovigwa sembwa kuMalaysia kana kuti kuGini.
Aiva vateereri, tinokutendai nekunyora kwamaita. Tinoti rambai muchinyorera kuno kuStudio 7 tsamba dzenyu tichiverenga sezvataita pane chirongwa chanhasi.
VaThomas Ngara, murume ane makore 32 ekuberekwa. VaNgara, avo vanorarama nekutengesa airtime odya nezvihwitsi mumigwagwa yeguta reMulawayo, vanoti vave nemakore anopfuura 5 vachirarama nekutengesa uku mushure mekunge vapererwa nebasa anemwe kambani yaigadzira mbatya yavaishandira. VaNgara vanoti mari yavanowana mukutengesa kwavanoita iri kuramba ichivaitira shoma pakuti vakwanise kuriritira mudzimai wavo nevana vaviri.
Hatina wedu zvimwe zvavanigakwanisa kuita kozi hapana mabasa acho haasi kuwanikwa, so ndo zvimwe zvinotikonzera kuti tinge tiri mustreet, but mustreet macho hapana chiri kubuda, hapana chiri kufamba inspeari ikezvino zviri kuratidza kuti zvinhu zviri kutoramba zvichitooma. Mari haisi kutenderera muvanhu, hameno ivavo vanadzo mari vakangodzibata vatodzibata, hatichautendereri muvanhu, saka isu hatichatoiwanewo mari yacho, kutofa chaiko nenzara. Handioni kuti pane chichatomboitika chinenge chichibudirira, kozi inenge iri nzara yega.
Muzvare Musawenkwesinyo ndiwo mukuru mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association kana kuti VCEA. Muzvare Nyoni vave nemakore anosvika 13 vachiita basa rekutenga nekutengesa mbatya pane imwe flea market iri muguta reMulawayo. Muzvare Nyoni vanoti vakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvinobatika mumakore akura, asi pari zvino zvinhu zvave kuvaomera sezvo pave nevanhu vakawanda vanoita basa rekutengesa. Muzvare Nyoni vanoti sangano ravo rine nhenge dzinosvika 10, asi nekuda kwekuomerwa neupenyu nhenge dzesangano iri dzakawanda dziri kutadza kubhadhara $600 anobhadharwa pagore kuve nhengo yesangano iri.
Isusu taiva nemamembers akawandisa aisvika 10,000, saka dambudziko randinosangana naro sapresident wezichiya ndiro dambudziko rinosangana nemamembers edu. Parezvino mamembers akawanda haana kuzokwanisa kuzorinyiwa mamembership cards, plus futi tiri kungotengesa staff ichipera, hatichakwanisi kuti tinohodha imwe staff. Even mari yekuti unohodha hakusisina, because yaunotengesa iyo unongotenga chikafu chekudya nevana.
Zvare Nyoni vanoti vanotyira kuti kana zvinhu zvikaramba zvichinetsa munyika munopedzisira maita mhirizhonga.
Life yacho hai yatiomei mbichana, hakuna anenge achawana mari yacho yekuti atitengere mastaff edu atiri kutengesa, because tese tenge tamustreet. Ende izvozvo inini kana ndakatarisa ndiri kuona kunge zvingatiunzira zvimwe mirizhonga, because even vanhu nonzwa vachitaura kuti zvaa tichapedzira takupinda mumashopu totora zvinhu mumashopu, because nzara, vana kumba vanenge vasina zvekudya.
Vemabhizinesi kana makambani kunyanya madiki vari kuchema-chemawo nenyaya yekuti mari haizi kubatika. Seven yakaedza kunzwa mamiriro akaita zvinhu mumabhizinesi achisachigaro weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC zvinhu reMulawayo vachidyana nemalava, vakati vave vakabatikana uye vakatadza kupindurawo muzinge yarave vatsimire vachiti vave vakabatikana zvekare. Sangamazano wesangano rePublic Research Institute of Zimbabwe iro rine muzinda waro muMulawayo vabatina tambo vanobvuma kuti kana mamiriro ezveupfumi munyika akasachinja, upfumi hwenyika hunogona kuramba huchiondomoka zvekuti makambani achiri kushanda anogona kuvhara. Iye izvi zvinogona kukonzera matambudziko kumabhangi ari munyika ayo vanoti anogona kuondomokawo. VaTambo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nekukasika temo inokwezva vemabhizinesi vekunze kwenyika vave nechido chekusima mari muZimbabwe. Itiwo Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzekumadokero pamwe chete nemabhangi eWorld Bank neInternational Monetary Fund. Ndakamirira Studio 7 muMulawayo, ini Taurai Shava.
Tinotenda Taurai Shava, mutoro wedu wenhau anga achitarisa mamiriro ezveupfumi munyika ayo ari kuramba achienda kumawere akanangana nezviri kuitika muMulawayo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuere vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yeHarare rekumisa vashandi zviuru zvitatu mabasa.
Gweta rine mukurumbira uye vachita zvematongerwo enyika vatendai biti vanoti vave kubatana nevamwe vari kurwisa nyaya yekuti vanhu vasatongerwe rufu.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.